Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo ndira 6/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Atichatamika decision whether kuti tinogona kuti toti takuudza hurumende kuti tiri dzokerere kumatauditaa. So tichida kuona kuti tozvikwanisa sei.
Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Zvikoro zvovhurwa nemusi wechipiri, vamwe vabereki vachichema-chema nekudhura kuri kuita zvinhu zvakaita sembatya dzekupfeka nemabhuku. Sangano reZimta rinoti varayiridzi vari pasi paro havasi kuzoenda kumabasa nemusi wechipiri sezvo mari dzavari kupiwa dzisiri kuvakwanira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Prince Butau vanoti kuramwa mabasa kwavana chiremba kuchiri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kutarisira kuita musangano mangwana kuti votora danho ripi. Bepanhau reSunday Mail range raburitsa mashoko ekuti kuramwa mabasa kwapera sezvo hurumende yagadzirisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba. Zvichemo izvi zvinosanganisira kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemishonga muzvipatara, uye vana chiremba vanotiwo vanoda kutambiriswa mari yekuAmerica sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaObdai Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vabutawo tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu muzvipatara.
Pari zvino mamembers vedu havasati vadzokera. Hakuna mamembers vedu eassociation vana chiremba vati vadzokera sofa.
Ko zvatiri kuverenga kumapepa nhau kuti makatenderana uye manga mati nhengo dzesangano renyu dzinge dzadzokera kubasa mukati memazuva maviri.
Zvakatenderana ndezvekuti vana chiremba vanofanira to engage mamembers avo kuti vadzokera. Association yana chiremba inofanira kuengage, supposed to engage the members to go back to work. Tanga tina kuti tikudzokera basa ipapo within 48 hours. So iko zvino same process yekutaura nana chiremba kuti tichionesana mamiriro ezvakaita zvatakapiwa nehurumende nezviripo muzvakataurwa kuti tidzokere kubasa. Asi pari zvino ndezvekuti mamembers vedu mazhinji vari kuramba kushungurudzikana nezvakataurwa nehurumende. So that it's now we are in a position kuti as the executive atichatamika decision whether kuti tinogona kuti toti takuudza hurumende kuti tiri dzokerere kubasa within 48 hours. So tichida kuona kuti tozvikwanisa sei. So mangwana kusana chiremba vemuzvipatara zvakasiyana siyana nemacentral hospitals tine mameetings each and every central hospital and then vana chiremba vachisangana ikoko vana chiremba vese vosangana muzvipatara zvakasiyana siyana and then vodecida kuti zvatapiwa nehurumende todzokera kubasa here neizvozvo here kana kuti tombomira tonzwa kuti pamwe hurumende ichatimboa.
Pane zvimwe asi here zvati zvawiriranwa?
Ihe zviripo zvati zvawiriranwa but mune kutsutsunya kwakati wandei munana chiremba kusaidi vana chiremba zvimwe zvese zvakafanana nekuti nyaya yemishonga tabvuma kuti hurumende yati ine mishonga kuNatfarm yeyo but vana chiremba vari kuti mishonga iyo haisati yapo ndinoda kupa muenzaniso yekukadona muguta rinonzi Kaduna. Mushonga iyo aisati hapo pane mamemba edu atoendawo vakanotarisa kuona kuti mushonga yapere aisati hapo muchegutu zvimwe chetezvo. So tiri kuti munhu zvipatara zvizhinji zvasa zvamwe and then takanzi tine duty free but vanhu vazhinji vari kuti hazvina kunge zvakataurwa kuti mamembers ese achibenefita here sekuziva kudi kuti hurumende inogona kunge ichizochinja chinja sezvainoita kuti inogona kuti yatipa yekutitorera. So vanhu vazhinji vane kamistrust muhurumende kuti chokwadi yati yapana chirinda here duty free ese. So it's a point of saying we are in agreement partly with this at all, but not necessarily with everything. As Panya is really
Aska urumende iri kuti muna kubvumbi ndopa irikuda kuti inge ichizeya nyaya iyi.
Ya muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 tanga takabvumirana nehurumende kuti our on call allowance achange ari pa $10 asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014. So isu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi kuti in April ichange ichiti mari yakadai. Yotipa matimelines kuti isusu manegotiations edu anenge achifamba zvakadai. So pane ka sort of a mistrust between the government and the employer. Zvinhu zvavakanyora hazvina kunyanyojekesei because hatizivi kuti izvezvi zvataitaura kuti maprizes ezvinhu or kurarama kwezvinhu kwakwira netimes three. Hatizivi kuti government pamwe inogona kuti yatinyura April yekuwedzera mari ne100 RTGS of all the things tavedzera neRTGS. Saka hatisina anditi kukakuvimba nehurumende kuti vanacherima vari kuti muna April mach kana vachiti vari kutiipa zvavaive zvakadai ngavazvinyore pasi tinge tichiagreya ipapo kuti muna April tichazvinge tinge tiipasi kwete kuti tozosvika muna April tozosoke kana kuti tapiwa kana kuti dhona. So ipapo ndopane kakusa kutrusta maagreement ehurumende mune kakuvanzi kakarimo mune zviri kungotaura nehurumende.
Saka wamama kutaura naye apa kubva kudivi rehurumende ndianani chaizvo pamusangano wamakapedzera kuita?
Pane vanhu vaitiwa baku office of the president ndovaiti asi hatina kunge tataura naivo mutungamiri wenyika.
Avo vanga vari mubati weumwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Prince Mutau vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanoti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro nemusi wechipiri sezvo mari dzavo dzemuhoro dzisiri kuvakwanira. Varairidzi ava vanoti vave kudawo kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakatozivisa kare kuti hurumende haisi kuzobhadhara vashandi vayo nemari dzekuAmerica sezvo isingadhinde mari. Mamwe masangano evarairidzi akaita sePTUZ neATUZ anotiwo ari kuzoramwa mabasa kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo. Zvichakadai vabereki vakawanda vanotiwo zvinhu zvavaomera zvikuru zvekuti vanogona kutadzawo kuendesa vana kuchikoro kotoro ino. Kuti tinzwe nezvematambudziko ari kusangana nevamwe vabereki tabata mumwe mubereki ari kuchipinge vashingirai Mambuyengwe.
Vana vandinoende kuchikora pangu pagore rineri ndinoti ngandiende grade 1 ndanodiwe kuti kubhadhara kuchikora is $30 ngandiende grade 1. Mabhuku acho anodiwa anoite $4 rimwe yunifomu yaiyava kunge 2 yako akako kusanganisira nekiti yacho ndezveshe pamwe chete zvinge $2 kwozouya uyu unode kuende kusekendari fom 2 paschool fees is $100 ischool fees iyoyo pamabhuku unodiwa 15 macounda bhuku rimwe rinze pamacounda bhuku pava richiite $9 idiwa ari 15 kudaro yunifomu yacho yanga iri $9 nezero nhasi ino ndaiona yaba 105 ndokusekendari kuti dzacho vadziri pa $64 ndokusekendari wacho iyenawo. Saka upenyu hwacho hunenge hwakatotiomerizwezi kana kuti ini wacho kuti ndione pokuone mari dzedzo dzese dzindiri kutaura panapa hapana ngekuti hatishandi.
Vamuri kuti vamwe vakwidza ava vari kupa zvikodzero zvei zvekuwedzera mari idzodzi dzekutengesa zvinhu zvechikoro?
Iye
Zvino nemamiriro azvakaita mungakwanisa here kuti vana venyu vaende kuchikoro kana kuti zvichatonetsa kuti vatange zvakanaka?
Zvinotonetsa kuti vatange zvakanaka because kana venyu vacho vekutorya yacho mari yekutorya yacho nendoninesa manje iyoyo yacho iyoyo ndiiona yekuti vaende kuchikoro neyekurya yacho inini wacho neyekudiiona ndiri kwachaya because daendeya ndikaende kubasa kubasa kwacho hakubhadharwi mari yacho muzimbabwe munyu dzaa kutode mayusa
ko ivo vezvikoro vari kubvuma here kuti mutaurirane navo kuti mupote muchibhadhara zvishoma nezvishoma?
Vanongagona havo kubvuma but machi dambudziko rekongere kuti chitetinde chawanda manje zvekuti hai unoo vanenge veitoda kutorwirawo apapo asi dai tangu chikare kuya kuya manje vainase kudzainga zviri nyore.
Mumwe mubereki vashingirai Mabuyengwe vanogara kwaKondo kuChipinge vachitaura neStudio 7. Zvichakadaro, vamwe vari kudzidzira basa rekurayiridza paNyadiri Teachers College vanoti havasi kufara nenyaya yekuti vari kunzi vabhadhare zana remadhora ekuAmerica zvekutenga motokari ichashandiswa nechikoro ichi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe vari kudzidzira urayiridzi pachikoro ichi vaDarlington Nyakabau.
Tipatipi attachment and it have now badara $452 yet I badara TV with I badara 192 10 to bad was top order it had two if I had two speed that 192 452 but then I have a quid yes it should to some extent out 5 TP of Pamaria external you guys Tani 145 external assessor invest of Zimbabwe then you must $52 around in Dema Moju cause what you I am a bond. Then you see the US. You have it a 584 TBV. For 584 beggar, paying $100 straight to my US. So I have 584 in 100 US plus the US to now 145.82. You have to pass 781.
Kose Murgunz move Badarima Dora Ego America.
Tagan is also college. You have to Tora Motkari, you have to have TV. Saka kubadira duty ufana kubadira wariri kuma US dollars.
Muri kuwirirana nedanho herere?
Ah, tiri kuwirirana. Takatombozamawo kutuma vanotimirira sema students kuti iko tivaendeswe kwatimanisikita kuministry. But izvo zvakanzi izvo kwatakakadatuma akazotsikidziwa tsikidziwa necollege haana kutozoenda.
Ko madii kungonyora tsamba yenyunyuto moendesa kuministry kwacho kana vanhu vachitya?
Okay, isu tanga tisina manje zvatori semange sevamwe students vedua. Tata kuti tati tozvingo zvitawo sei but watakambotuma president weFRC we student board akanga abatana neimwe anomirira organization dzikosa inomirira ma students ya Zimbabwe yese but uyu president weFRC yo college yedu sema students ya anawo zvokwanisa kunosangana na president wezikosa inyaya yekuti akatsikidzwa achikati kosi inopera.
Muri kukwanisa here kubhadhara mari dziri kudiwa idzi?
Ah, mari hazvitombokwanisika zvekutoti ina hangu vanhu tutazvaudzindotodifea ndotozotindobhorotsaga mari ndotozvira ndotodzoka after 2:10 kana zvinhu zvisine zvanaka asi kana zvina kunakawo kutoita kungomira zvakati zvanaka.
Muri kubvumidzwa kubhadhara here maRTGS dzimwe mari idzi kana kuti vari kungoti vari kuda mabhonda?
MaRTGS vari kubvuma but pane 100 US yavari kuzoda kana usina 100 US iyoyo haonekwe naexternal assessor wekuinvest Zimbabwe iyoyo.
Mumwe wevari kudzidzira basa rekurayiridza pachikoro cheNyadiri Teachers College vaDarlington Nyakabau vachitaura vari parunare kwaMutoko.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 9:09 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa nemusi wesvondo wega wega naIvan Zininga.
Muri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kune chimwe chirongwa zvakare chevechidiki chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Vamwe vari kusimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuno kuWashington DC. Nasi ndaita rombo rakanaka tichakurukura na vanzvadzi vedu Shaleni Musonza, fashion designer pachirungu Vanetsa Parare. Iko zvino vari muno muAmerica, tinzwei kuti zviko zvavari kumbonyanyoita zvapa kuti vanhu vavatsvage tsvage kudai. Makadiko vanzvadzi?
Zvipenyu makadi.
Veruzhinji vari kubvunza bvunza kuti Shaleni Musonza uyu ndiani wamuri kuti fashion designer uyu, anyanyoitei kwa geza bazi here? Ndiani anonzi Shaleni?
Shaleni is a fashion designer.
Basara netwa na fashion designer nderei.
Basara netwa na fashion designer rekusona kugadzira hembe, kudrawa, kugadzira custom made clothing.
Zvatinoona zvichitwa pa TV nevarungu zviya.
Ndizvo chaizvo.
Makazvidzidzira kupi izvo?
Ndakazvidzidzisa ndega. Chime ndakazvidzidzisa ndega as well as ndakamboitwa mentorship kubva Africa na Sonabel Ndamasi. Angari fashion designer wa Nelson Mandela for 1 year. I can't train more on marketing my label, my portfolios, preparing my portfolio presentations, taking part in fashion shows, my fashion shows, and the kind of stuff I market.
Saka hii tarenda kare kutoswarwa nare?
Aya, wachikuchaka pravuna mwari.
Tonzwa wakuti munombo enda wakuma fashion show anochikisa chaya zotakanzwa yeku inonzi Washington DC fashion show, fashion week, mchikwana kwana wekoko. Kunenge kuchumbo hii tukwa sei koko?
DC fashion week, one of the biggest fashion weeks mu Washington DC. Platform yekuti ma fashion designer, anofa kwa kasiana siana. Anodizana zvakasiyana sena vakwanise kushokesa talent yavo. Kunenge kune vanhu vakawanda vanouya, vanogona kutenga hembe ipapo, vanogona kuwana basa ipapo. Zvinotisimudzira sema fashion designer kuisa label yako izikanwe nevanhu vari kunze vanoda fashion.
Kunongoendwa here nemunhu wese wese uku kana kuti kune vanototsvagwa vanoziva zvavari kuita?
Pakuenta vanotanga vakumbira kuti vatumire portfolio yako. Portfolio yako inenge iri compilation yema designs ako. And then from there vanoreta kuti do you qualify to be a part of this fashion.
Saka inotevera iri kuitwa riini?
Inotevera iri kutanga musi wa22 February.
Matoigadzirira herei?
Tokugadzirira so total.
Ko tinomboona ivo sister Shaleni ava vachibuda buda kumwe kwakawanda wanda takambokuona pamavhidhiyo yemusic ainakidza chaizvo kuHarare uko. Munoita zvakawanda wanda, munozvikwanisa sei kukubatanidza icho nechocho 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 nenguva inonetsa mukurarama?
Ah, Chakanakira kuti unotamba woita zvemodeling, woita zvedesigning, zvine kalink cause zvese zvingori linked to showbiz.
Tonzwawo vamwe vachiti hanzi muindastiri yenyu yeshowbiz munosanganikwa nezvanhu zvakawanda wanda, zvimwe zvaana madrugs, zvimwe zveabuse. Munombosanganawo nazvo here zvimamunofamba?
I think zvinowanzoitwa nevanhu vasingagoni kumanaja stress, dzimwe nguva peer pressure, dzimwe nguva vamwe vanenge vasina confidence on stage. But inini I do perfectly fine without any of those.
Mashoko enyu kune mumwe musikanawo wechidiki ari kunzewo kwaanokuyemurai achiti kana ndakura ndoda kuzoita sasisi Charlene ndeyekuti kudii?
Zvandinogona kudza vana vasikana vari kunzoko vada kubudirira muindastry yandiri, work hard, believe in yourself, have passion for zvinhu zvauri kuita, put God first in everything that you do.
Kuti vanoda kukuteverera iwo vanokuteverai kupi, vanokuwana ipapi?
Vanokwanisa kundiona paInstagram. Instagram yangu inoti simply Charlemub, CHARLIEMUB. Kana kuti vanokwanisa kundiona paFacebook Charlene Musonza. Oh, website yangu inoti mubig.wix.com.
Aiwa, ndinokutendai zvikuru hanzvadzi nenguva yamatipa yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Maita basa, tinotenda.
Mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matanga tichikurukura navanzvadzi Charlene Musonza, fashion designer, the Charlemub brand label ranetsa muno muAmerica. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Kwanasi togumira pano, mustara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ivan Zininga nechirongwa Youth Forum. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero. Asi nhasi chirongwa ichi tiri kuchipiwa naPraxidis Jeremiah. Mukoma Wande, tinotarisa kuti vanozodzoka zvakare svondo rinouya. Ngatimbonzwei chirongwa chechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu simba rangu, unodipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano pastudio 7. Ari kukuchingamidzai ndiPraxidis Jeremiah. Nasuno muchirongwa tina mufundisi Tavani Dube vanovaiwo vanoshumira ku Harvest International vari ku Dallas imomuno muAmerica.
Kurera 2019 takaripinda zvakanaka, takanga tine crossover 2019 ku Harvest International Church yakabudirira chaizvo. Takava nenguva yakanaka, takanga tine vaparidzi vakanga vabva kunze kwenyika, takanga tina Reverend Chivaviro vakaimba vakaparidza zvakare, uyezve takanga tina Bishop Tagara vakaparidza zvakare. Takanga tine vamwe vaimbo vanenge ana Lloyd Tevedzai na Wellington Kwenda, vamwe vazhinji venyu munomuziva ari kuno kuDallas mazuva ano. Saka ndemwe akaimbira vanhu chaizvo musi wacho iwoyo.
Sevisi yakatora nguva yakadii?
Takatanga kuma 8:30 manheru, takazopedza zvatova kuma 4 mangwanani, vanhu vachiri kunakidzwa, vanhu vasisade kuenda kumba. Basi takava nenguva yakanaka chaizvo, yakatora nguva yakareba kusvika kuma 4 makufena.
Gungano racho rakavingwa nevanhu vakawanda here?
Kwakauya vanhu vakawanda, hatisatambona zvakadaro. Kubva taita mamwe magungano gore rino rakanga rine mutsauko, rakanga rine musiyano. Nzvimbo ndo yakatoita diki asi makanga makazara, takaona vanhu vazhinji chaizvo vachiuya. Kunyanyanya chimwe chikonzero ndofunga ndicho chekuti takanga tiri machechi akati one day vatakaunganidza, saka takawana vanhu vakawanda chaizvo.
Vesi ramungati makapinda naro pavafundisi vese vakashumira pazuva iro?
Takava nenguva yakanaka, takaparidzirwa naReverend Chivaviro, ndingati donzo renyaya yavo. Vakarwana kubva kuna bhuku yaMako, Mark chapter 11, pane nyaya yaJesu achitaura kumuonde. Ndichaverenga zvishomanana vhesi yacho yavakaverenga, inova Mark chapter 11 kubva paverse 12. ndichaverenga nechirungu. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of fig was not yet. And Jesus answered and said unto it, no man eat fruit of thee thereafter forever. Ndo vesi avakaverenga avakatiparidzira vachitaura nauye kuti ko zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvingatitaridza mashizha kunge tichawana zvekudya paari kunge tatarisa toshaya ingati mafruits kubva pamuti iwoyo zvingava zvii zviri mukati meupenyu hwedu zvinofanirwa kuoma gore rino. Saka vakakavatidzidzisa nhau yekutaura yekudzidza zvekutaura taura ku zvitange zvichiitika muupenyu hwako kungava mafinances ako kungava kubasa kungava marriage yako chaizvo nesimba rekutaura zvinhu zvakanaka mairi chipi.
Imini muchienda mberi mugore rino ra 2019 chakanyanya kukubatai?
Kazhinji kazhinji hatinyanyonzwisisa simba rekutaura zvinhu. Dzimweni dzenguva tinongovhura muromo yedu tichingotaura zvisatisina kufanira kuti titaure, asi tikavhura muromo yedu tichishandisa mukutaura zvinhu zvinovaka, zvinhu zvinosvimudzira, zvinhu zvingatibatsira chaizvo muupenyu. Ndo chinhu chandakafarira ndakabatwa chaizvo kunyanyanyanya mugore rino ra2019. Chinhu chandinoshuvira kuti ndiite mukati meupenyu hwangu. Ndinofunga nevazhinji vakanzwawo shoko iroro, nhau yekutaura zvinhu zvinovaka kuvamwe. Anytime patinenge tichitaura, tichitaura zvinhu zvinovaka zvine zvinosvimudzira, pane kutaura zvinhu zvinoputsa nguva dzose.
Aiwa, nguva dzedu ndodzadyana, muchitipendera nemunamata.
Tinogona kunyengetera Baba, tinokutendai panguva ino, tinokutendai muri Mwari vanotigonera. Tinoti Ebenezer, matisvisa pano makatitangisa gore ra2018 tikapera gore ra2018 tatanga dzimwe gore zvakare ra2019. Taakuchinamatira ngoni dzenyu nenyasha dzenyu pamusoro peupenyu hwedu, pamusoro pemabasa edu, pamusoro pemhuri dzedu. Murambe muchingotitungamirira muchifamba nesu mugore rino ra2019. Tinonamata kuti muvhure masuo kune avo vane masuo akavharika. Tinonamata gore rino Baba kuti muwazarure vazhinji vanotsvaka mamarriage, vazhinji vanotsvaka mabasa, vazhinji vanotsvaka zvakasiyana siyana. Gore rino Baba ngavasangane nechiedza chenyu, gore rino ngavashanyirwe nemi. Munotaura muchiti pese pamunoshanyira zvinhu hazvirambi zvakadaro, zvinhu zvinoshanduka, zvinhu zvinochinja. Ndinonamata mungwananano kuti muchinje musandure zvinhu mukati meupenyu, nevese vakapterera, vese vari kuterera panguva dzino ngavaitiwe zvakanaka nezita raJesu tinonamata. Amen.
Amen. Aiwa, tatenda mufundisi Dube. Apo mamange makateerera kuchirongwa dzechitendero, apo tange tiri kutaura namufundisi Thabani Dube, vanova ivo vanoshumira kuHarvest International vari kuDallas imo muno muAmerica. Ari kukuoneka ndiPraxedes Jeremiah.
Yes,
tinotenda zvikuru taanonoka wande uye chikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuramwa mabasa kuchiri kuenderera mberi. Sangano reZimta revarairidzi rinoti varairidzi vari pasi pesangano iri vacharamwawo mabasa nemusi wechipiri panovhurwa zvikoro. Mutaba, tashuka kumagumo, echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu, tiri mu Washington DC, ndokusiya imi ntungamiri Nkomo, munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.